vaipfeka triangle yepepo. Maudi anogara kuFrance uye anoshanda pane chimwe chikoro chine vana vakaremara. Munguva pfupi yapfuura, vamwe vana vaidzidza nezveutsinya hwakaitirwa vaJudha uye misasa yevasungwa yenatsi. Vasungwa vaifanira kupfeka yunifomu yakasonirwa kachigamba kane ruvara. Ruvara neshepu yekachigamba aka zvairatidza kuti munhu wacho akasungirwei. Achitaura nezvezvigamba zvetriangle zvepepo zvaipfekwa nevamwe vasungwa, mudzidzisi wacho akati, "Ndinofunga kuti vakasungirwa ungochani." Chidzidzo chapera, Maudi akataura nemudzidzisi uyu akamutsanangura kuti vanatsi vainamira triangle yepepo payunifomu dzezvapuza Jehovha. Akakumbira kuunza mabhuku nezvimwe zvinhu zvaitsanangura nyaya iyi. Mudzidzisi wacho akabvuma. Mashoko emuzasi anoti pairwiwa hondo yenyika yechipiri. Zvapupuza Jehovha muGermany, izvo zvaizivikanwawo sevadzidzi veBhaibheri, zvakasungwa nekuti zvairamba kutsigira vanatsi. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Pane imwe nguva zvidzidzo panyaya iyi pazvaienderera mberi. Mumwe mudzidzisi akaratidza chati yaiva nezviratidzo zvakasiyana-siyana zvaisonerwa payunifomu dzevasungwa. Chati iyi yairatidza kuti triangle yepepo yainamirwa zvechokwadi payunifomu dzezvapupuza Jehovha. Zvidzidzo zvapera, Maudi akaudza mudzidzisi uyu nezvezvimwe zvinhu zvaaiziva nezvenyaya iyi. Mudzidzisi uyu akateerera ndokubva audza Maudi kuti azozviudzawo vamwe vadzidzi. Maudi akagadzira kuzotaura pamberi pekirasi yekutanga kwemaminitsi 15, asi nguva yacho payakasvika akaudzwa kuti takupa awa yese. Maudi akatanga nekuratidza vhidhiyo yekutambudzwa kwakaitwa zvapupu nevanatsi. Vhidhiyo iya payakati vanatsi vakatora vana vezvapupu vaikwana 800 vachivabvisa pavabereki vavo, Maudi akamboimisa zvishoma ndokubva averenga zvakaitika kune vamwe vana vacho vatatu. Vhidhiyo yapera, Maudi akapedzisa nekuverenga tsamba yekuoneka yakanyorwa muna 1940 nechapupu chaiva nemakore 19 chekuAustria chainzi Gerhard Stenger, uyo akanyorera vabereki vake pangosara maawa mashomanana kuti aurayiwe nevanatsi. Mashoko emuzasi anoti Gerhard Stenger akatongerwa rufu nekuti akaramba kupinda muuto reGermany. Mutsamba yake yekuoneka akanyora kuti, "Ndichiri mwana, ndinoramba ndakashinga kana Ishe atondipa simba, uye izvi ndizvo zvandiri kukumbira." Mangwana nakatevera acho Gerhard akaurayiwa. Dombo repaguva rake rakanyorwa kuti akafa kuti Mwari akudzwe. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Maudi akataura zvipamberi pekirasi yechipiri. Nemhaka yeushingi hwaMaudi, iye zvino vadzidzisi vese vari vaviri vanova nechekwa chekuti vataura nezvezvapupuza Jehovha pavanodzidzisa nezvevanhu vakatambudzwa mumisasa yevanatsi.